Takaita musangano kuti tijekese nyaya yekuti zvinhu zvatainyunyuta zvine chekuita nekuremekedzwa kwebumbiro remutemo yemudc, zvine chekuita nekumiswa kwemhirizhonga nemashoko eruvengo anotaurika pamusaisai nepamwe pakasiyana-siyana, zvine chekuita nekudzingwa nekususpendwa kusiri pamutemo kwemaleaders emusangano akasarudzwa kumakongresi akasiyana-siyana, uyezve zvine chekuita nekubuda neroadmap ichaita kuti kuindwe kucongress ichange iri pachena isina kubiridzira pasina kugumurwa kuri kuitwa vanhu vari mastructure vanova ndivo vanenge vachizoona pacongress inenge ichizoitwa.
Tambobatawo vamonzora vari kutaura kuti bato ravo harishaiswi hope nedanho ramakatora iri, vachiti musangano wenyu wakaitwa nenhengo dzepasi. Munoti nemashokwa?
Takakosha mashoko akataurika and nekunzwisisa kuti mashoko akataurika mutumwa haana mbonji. Mashoko akataurika haanei kuti akabva kunani. Takakosha mashoko andataura ekuti isu tiri kuda kuti musangano udzokere pamutemo pabumbiro rawo, utevedzere zviri pamirayo yayo yepfinza yemusangano. Tiri kuda kuti nyaya yemhirizhonga kugweru kwakarohwa vanhu kuti kuda kuti zvimire zvekurwa kwevanhu, zvingava kumaradio, ingava pamaofisis emdc, tikuda kuti vanhu vana emdc vasarohwe. Tingaita sechishii kuti mdc yakurova vana vayo? Takatadza kurova vanhu vakabirira maelections, asi takutadza kuti tidzore vanhu vedu vasarovane vajekeserane nepfungwa nemaidhiya dzavanenge vainawo.
Bato rikakutorerai matanho pamusoro pemusangano wamakaita uyu, mungazvitambira sei?
Matanho akaita sei kudii? Problem yatinayo ndeyekuti mutungamiri warega musangano uchiita constitutional breakdown. Munhu wese akuita zvaanoda, vamwe vari kudzinga vanhu zvisiri pamutemo, vamwe vari kungotaura zvavanoda kutaura. Saka pari zvino hapana munhu anokwanisa kutora matanho kune umwe munhu kusvika tagadzirisa tadzosera musangano pamutemo nepamurayi yayo. Totanga kubva ipapo taakufamba tadzosera vanhu vese vakasuspendwa zvisiri pamutemo pazvigaro zvavo, tamisa nyaya yemhirizhonga, tamisa nyaya yemashoko eruvengo ari kutaurika, tofamba gwara remuchi, tabatana, tagadzirisa, tazeya nyaya dziri kuda kuti musangano unge usina kubatana, togadzirisa zvese zvinoda kuti zvigadzirise, munhu wese anozviziva, tochibatana, tofamba toenda mberi.